Ndinoona kuti zvese zvakatambwa musho katarisa Senegal yakazokoeswa kwasara 6 minutes ndopataona kuti yakakoeswa 2 goals asi yaigona kuti ngechi chiwanawo poti pamutoro and tinoona kuti yakarohwa netimu tikati maybe ndotimu yakatarisirwa kuti ngeichipedzisira iri pamusoro peloko Netherlands saka iye zvino vanofanira kuti vange vachizama kuti varove Qatar vanogona kuwana 3 points ipapo vozotamba neEcuador paEcuador ipapo vakatraya kuti vawane subpoints vanogona kunge vachienda kunext round vakarohwa zvavo nechikwata cheNetherlands asi vakatraya zvikuru zvokuti tiri kutarisira kuti vachaimprova especially tichitarisa kuti vakatamba apa vasina mutambi wavo mukuru Sagemane iye akakuwara saka nemai chiro nekuona kwangu vakatamba mushe chaizvo zvokuti vanogona kuti kana vakarohwa Qatar otwa neEcuador vanogona kuti vange vachienderera mberi
tombotarisa mitambo yeTunisia neMorocco munoona sei kutamba kwavakaita
Tunisia tinoona kuti yakaita mushe kuti inge ichikwanisa kudrawa neDenmark 0-0 kazhinji kazhinji maAfrican countries anowanzorowa pakutanga ipapo asi vakaita mushe kuti vange vachiwana point iyezve mumwe mutambo wavo wakati womei ndoweFrance asi vanogona kuti vange vachimiramira paAustralia pationa kuti Australia yakarohwa neFrance 4-1 saka vanogona kuti vange vachitraya zvavo kuti vamiramire ipapo vachizotamba neAustralia tikuona parezvino vari pasecond palog ipapo saka takatarisira kuti vange vachienderera mberi uye vachiita mushe uyezve Morocco yaita mushe kuti inge ichikwanisa kuwana point kune Croatia apa dzatamba 0-0 asi kune Belgium pagroup yavo ipapo iyoyo group F saka paBelgium zvinogona kuti zvinge zvakatiomei kuMorocco kuti inge ichiwina asi paCanada inogona kuti iwine chaizvo saka matimu matatu ekuAfrica anogona kuti angatiita mushe pamagroup avo iwavo.